manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera wakanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anasi, uri musi wechina, chivabvu 17, 2018. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapato anopikisa anoti haasi kufara nebhiri rekuvandudza mitemo yesarudzo reElectoral Amendment Bill iro rakapasa muparamende nezuro risina zvizhinji zvavaida. Mutungamiri wesangano revanotengesa mumigwagwa reNational Vendors Union of Zimbabwe Vasten Zvorwadza vanoti sarudzo dzegore rino dzichaitwa zviri pachena. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapato ezvematongerwo enyika anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira anoti haasi kufara nenyaya yekuti bhiri rekuvandudza mutemo wesarudzo reElectoral Amendment Bill rakapasa muparamende nezuro risina zvizhinji zvavaida zvakaita sekuti kudhindwa kwemapepa ekuvhotesa kana kuti maballot papers kuitwe pachena. Godwin Mangutla anoti panyaya inotevera.
Mubatanidzwa wemapato manomwe anopikisa pasi pemubatanidzwa weMDC Alliance unoti hausi kufara nezvakaitika uye uchiri kuziya nyaya iyi usati wazivisa veruzhinji danho rauchatora. Mutauriri webato reMDC inotungamirwa navaWalshman Ncube avo vanhu vemutauriri weMDC Alliance vakurawo nechiwai vaudza Studio 7 kuti semaonero avo mapato ese achapinda musarudzo anofanira kuve nechekuita nekudhindwa nekufambiswa kwemapepa ekuvhotesa.
Prosesi yekuti chirongwa icho chichokutsvaga munhu anoprinda mapepa nekuchengetwa kwawo ngachive stakeholder driven, ngachive nemapolitical party ose, mapato ese zvematongero enyika ave involved, akonsultiwe aguvavo nechokutaura pamusoro pekuchengetwa kwemapepa avo nokuprindwa kwemapepa. Ndo zvatanga tichichemera.
Mutungamiriri weRenewal Democrats of Zimbabwe zvakare vari sachigaro wembatanidzwa wemapato weCoalition of Democrats vaElton Mangoma vaudza Studio 7 kuti zvaitika izvi zvinoratidza kuti bato riri kutonga reZANU PF haridi kusandura mutemo wesarudzo.
Saka iyi zvavakaisa izvi hazvina kukwana zvachose. Saka isu takaramba takamira neizvo kuti zvenge zvambosuggestwa nevanhu vari kuopposition muparliament zvinofanira kudzoka. Ndokuti tisvike patingati electoral act yawe kuti kushandika nayo.
Vamangoma vane nyaya iri kudare reconstitutional court uko vari kuda kuti dare iri rimanikidze gurukota rezvemutemo, gweta guru rehurumende pamwe neZimbabwe Electoral Commission kuti vavandudze mutemo wesarudzo kuti uenderane nebumbiro remutemo wenyika. Vamangoma vanoti zvichitevera zvakaitika muparamende vave kuzovandudza nyaya yavo iri kudare.
Taona kuti bill rapfuura risina zvimwe izvi. Pane vanhu vekuVeritas wakati isusu takuda kubatanidza tibatane nemi kuitira kuti tikatora zvasiyiwa izvi nezvimwe zvishoma zvonguva inazvo nezvedu zvatiinazvo toita chinhu chimwe chete, toita mari rangu. Ndopatamirira nenyaya iyoyo.
Vamangoma vati bumbiro remutemo wenyika rinotaura pachena kuti ZEC inofanira kunge yakazvimirira. Nekudaro ZEC inokwanisa kuronga kuti nyaya yemaballot papers yofambiswa sei isingatevedzi mutemo weElectoral Act. Gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vakaramba zvaidiwa neMDCT inotungamirirwa naNelson Chamisa kuti maballot papers adindwe pachena, vachiti izvi hazvifambirani nemutemo wekutengwa kwezvinhu muhurumende weProcurement Act. Mutauriri wesangano remubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira reCrisis Coalition Vatavani Moyo vanoti nyika haigoni kuita sarudzo dzakachena kana nyaya yekudhindwa kwemaballot papers ikasaitwa pachena. Bhiri iri rasara kusainwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa risati rave mutemo. VaMunangagwa vanotarisirwa kuzivisa zuva richaitwa sarudzo mukupera kwemwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri wesangano revanotengesera mumigwagwa reNational Vendors Union of Zimbabwe, Vasten Zvorwadza, vanoti sarudzo dzegore rino dzichaitwa zviri pachena, kunyange hazvo vemapato anopikisa vachiti hwaro hwesarudzo hunofanira kugadziriswa. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vachitaura pamusangano warongwa neUniversity of Zimbabwe pamwe nesangano rinoona nezvesarudzo reElection Resource Center, wanga uchizaya nyaya dzesarudzo munyika, vazvorwadza vati sarudzo dzegore rino dzichaitwa zviri pachena.
Sarudzo dzegore rino kwandiri ndakazvimiririra ndakatarisa dzinenge dziri free and fair. Zvichiita number 1, administration yabva yava Mugabe yaindibhura izvo zvindine broken ear drum, ndine musana wakasvuka nemboma, makumbo angu aya rimwe rinogamina rigononyatsofamba. Administration yava Munangagwa haisati yaita chinhu chandinoona kundinoinongedzera kuti this is an aggressive administration yatingazonongedzera kuti vachaunza election isiri free and fair. VaMugabe pavaitonga vakataura clearly kuti bara nepfuti is more mightier, zvakatokosha kudarika peni, VaMugabe vakataura.
Mashoko avazvorwadza aya anopesana nezvavanosigaro taura makore ose pavairohwa vachiratidzira pamusoro pekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika. Mashoko avazvorwadza aya ashorwa navalove more Madhuku, vanhu vemudzidzisi paUniversity of Zimbabwe uye vari mutungamiri webato reNCA, avo vati hapana chatichachinja kubva pakaitwa sarudzo dzapfuura. VaMadhuku vati vashamisika nezvava kubuda mukanwa mavazvorwadza, avo vaigara vachiita hwekiti negonzo nehurumende.
Handisozivi kuti vachiti dziri pachena vari kutaura chena, hatisati dzatombotanga zvadzo. Tichiri kure, zvakawanda zvichafanira kuitwa sarudzo isati yaitwa. Chinhu chekutanga chatinoda kuti zvitanga kutiona ndechekuti voters roll yakacheka zvakadii. Saka hakuna munhu afanira kuti dzakacheka iye voters roll haisati yatobuda.
Vazvorwadza vati mapoka eMDC akatambisa nguva ari muhurumende mavanoti akatadza kutaura nezvekuvandudzwa kwemitemo inobata sarudzo.
Nokuti muri kuona tikada kudzwadzosera shure kubva pa2009 kusvika pa2013, vanhu ava havana kumboita fight for my reforms. Vakanga vari muhurumende, they were part of the government, but havana chavakabuda nacho. Ngavatiudze chavakabuda nacho vakabata kuti isisu tiri part of the reforms. MDC for example yanga itori part of yanga itori ne ministry ye home affairs. MDC vakaitei in the context of that kuti vaunze ma reforms? And isisu we don't want to vanhu vadzoke kwatiri votiudza kuti ma reforms yezvinhu zvavasiuda kuta sei zvavasiuda kushanda. Ngavashande vaite ma reforms anobatika.
VaMadhuku vanoti mapoka eMDC haakodzere kutaura nezvekuvandudzwa kwemitemo inobata sarudzo.
Haichocho ichokwadi chekuti MDCT haristombori bato ringati munhu afunge kuti ibato rinoda zvekuti paitwe mareforms. Havasi vanhu vane hanya nemareforms, vakatombira kare. Takanga takabumbirira mutemo rinyatsonyorwa zvakanaka, iwe MDCT ndo vakaenda kuvanhu vachiti aiwa bumbiro iri ripo iri rakanaka stereki, vakati vanhu vavhote yes muna 2013.
Rudzo dzakatarisirwa kuitwa munyika mumwedzi mishoma iri kutevera, uye mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vakatarisirwa kutara zuva resarudzo kana komisheni inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission yapedza kugadzira gwaro revavhoti. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Nhengo dzesangano revarayiridzi vekumaruva reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dziri kukurudzirwa kuti dzipfeke nguo tsvuku mangwana senzira yekutsigira chirongwa chesangano iri cheRed Friday Rage, icho chakanangana nekuudza hurumende kuti varayiridzi havasi kufara nemari yakawedzerwa nehurumende inove zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana. Vadzidzisi ava vanoti vacharatidzira murunyararo mangwana nyika yose vakapfeka zvitsvuku semucherechedzo unoshandiswa nemushandi wepasi rose muhondo yake yekuti awane kurarama kwakanaka. Danho iri rinotevera kusawirirana kuripo pakati pevarayiridzi nehurumende panyaya dzemihoro. Ivan Zininga weStudio 7 abata mutevedzeri wasachigaro wesangano iri muzvare Gaudensia Mandopa kuti tinzwe zvakarongwa kuitwa mangwana.
We know they've tried to engage us through Apex, but Apex tiri kuziva kuti is something illegal. Isus tiri under the banner of FSO, we representing zvichemo zvedu sevadzidzisi. So our demands still stand. Sero zvazvo vari kuramba kusangana nesu, asi tiri kuedza kusangana. Shandisa protest yemangwana takapfeka hembe tsvuku. Hembe tsvuku it's a symbol, it's a labor movement, colored red. Tiri kuishandisa isu tichisangana nevashandi kunyanya vadzidzisi. Tichivaudza kuti ikodzero yavo yekubvunza mari nekutaurira employer wavo kuti mari ishoma.
Saka izvi zviri kuitika Zimbabwe yese here kana kuti kune nzvimbo dzamasarudza dzamuchaitira?
Takurudzira vadzidzisi kuti vaite Zimbabwe yose nhengo dzedu, kunyange nevasiri nhengo dzedu Zimbabwe yose.
Muri kuona here sekuti ichi chiitiko chinogona kusunda hurumende kuti ikurumbidze kuteerera zvichemo zvenyu zvamuri kutaura navo?
Zvinokasikira kuti tisunde hurumende. Ndo zvimwe zvinenge zviri kutyiwa nevadzidzisi vazhinji vari kutya zvakazoitika kuvakoti. Saka vadzidzi taedza kuti tiite zvakanyarara. Tine chivimbo zvekuti zvichasunda hurumende kuti iite action panyaya yatinayo.
Takanzwawo hurumende ichitaura pakaita vana mukoti nana chiremba vachiti zvinenge zvanga zvava kusundwa nezvematongerwo enyika. Imi pandaona pakanzi Red Friday of Rage Up, ndabva ndamhanya kufunga kuti zvazve MDC here?
Kwete, hazvinei neMDC. Tikatarisa isu seunion, red ikala yedu. Hazvinei nechekuita neMDC and it's a color inoshandiswa for labor. Irongota it's just a symbol, isine chekuita nemusangano. Hakuna musangano wezvematongerwo enyika unouya kukuudza kuti mari yako haikwani. Iwe wega sinishandi unotozviziva kuti mari yangu haikwani. Saka kungangova kuda kusonanidza nyaya kana zvinhu zvatumwa nevematongerwo enyika. Isu sebato revadzidzisi vekumaruwa hatinei nechekuita nemusangano weMDC.
Vanga vari mutevedzeri wasachigaro wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe muzvare Gaudensia Mandopera vachitaura vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 7270 ne13630 shortwave, uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 pashortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4pm kusvika 5pm, musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm. Musakanganwe kufarira Facebook peji redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mukuru mukuru we United Nations ashoropodza mabatirwe vashandi vanopa rubatsiro muSouth Sudan achiti mhirizhonga nekushungurudzwa zviri kutarisa kusvika kwerubatsiro kuvanhu vanofungidzirwa kuti vanosvika mamiriyoni manomwe vanoda rubatsiro. Zangano reEuropean Commission richatanga urongwa hwekurambidza makambani emuEurope kuti asatedzera zvirango zvakatemerwa Iran neAmerica. Danho rinonzi richabatsira kuti chibvumirano cheIran chezvombo zvemuchetura chirambe chiripo uye kudzivirira zvido zvemakambani emuEurope. Bhiri remutemo unechekuita nesarudzo reElectoral Amendment Bill rakapasiswa zvisina dambudziko mudare reSenate nezuro manheru, zvinoreva kuti rangomirira kusainwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti rive mutemo. Bhiri iri svondo rapera rakapfuurawo mudare repasi, kunyange hazvo pakaita kukandirana makobvu nematete pakati penhengo dzeZANU-PF neMDCT dziri mudare iri. Nhengo dzinopikisa idzi dzinonzi dziri kupomera gurukota rezvemitemo vaziyambi siyambi mhosva yekuramba zvose zvadzaida kuti zviiswe mubhiri iri zvine chekuita nesarudzo. Mukokeri wenhengo dzeMDCT mudare reparamende vaInnocent Gonese vanoti zvimwe zvavaida kuti zviiswe mubhiri iri inyaya ine chekuita nekudhindwa kwemapepa ekuvhotesa pamwe nekutengwa kweingi yekuvhotesa, izvo zvinonzi nevanopikisa vaida kuti zvitengwe kuburikidza nekutanga paendwa kutenda. Vanopikisa ava vanoti izvi ndezvimwe zvezvinhu zvaizobatsira kuti sarudzo dzive dzakachena dzisingabiridzirwi. Mukuzeya nezvenyaya yebhiri iyi, tabata mumiriri wePelandaba Mupopoma mudare reparamende uye vari nhengo yeZANU-PF vaJoseph Chuma pamwe navagonese ava vanomirira Mutare Central mudare reparamende. Tatanga nekubvunza vaChuma kuti vanoti kudii nekupfuurira mberi kwebhiri iri.
Chekutanga ndoda kuti mashandiro ari kuitwa neparamende yedu ino akuda kudadisa mazuva ano, nekuti tiri kunyatsoedza kuita aligni mitemo tichiteedzera bumbiro reZimbabwe ritsva rakaiswa na2013. Takaona mamembers of parliament from both sides vachidibeta constructively. Especially ego honorable Gonese vanga vachito lead the debate vigorously, which was a very good thing. And I think takagona kuti tiite compromise and change here and there, things that could be changed, although chinhu chikurusa ndechekuti zvimwe zvinhu zvaisagoneka kuitika nenyaya yekuti zvine zvaincontradition nebumbiro redu remutemo mutsva, but zvataigona kuti tigadzise aiwa taibvumirana tichigadzisa zvichifamba.
Vagonese, munoti iwe imi nenyaya yebhiri rakapasiswa iri?
Maoviro angu akasiyana zvikuru neavaChuma. Chiripo ndechekuti vanhu tinenge tichitaurirana ka tichifungawo dhitezi tozoona mumashure kuti aiwa vamwe maitiro avo kana kutikadzara hadi kusiyana nazvo hongu pakutaura zvekuti atingadi kuti tichukane, asi nyaya iripo ndeyekuti vamwe vanoda kubata vamwe zvibeso. Nekuti pane muongo wenyaya vakaparamba, chekutanga takanga tichida kuti isusu mutemo unenge wakaningisana nenyaya dzekupurindwa kwamaballot papers ugadziriswe. Pane tatenda yekuti mapato nevanhu vese vanenge vaine chido nekuziva kuti sarudzo dzinofamba sei vange vachiona kuti kambani ichange ichizopurinda yatsvagwa sei dziri pachena zvisiri zvemuhwande muhwande, zvinova zvavakaramba panyaya yekuti dzidzisa vanhu kuvhota. Pamutemo uripo section 40 unombunyikidza vanhu nekuti unongotiwo zeki ndeye mapato ezvematongerwo enyika ndovane kodzero dzekuti dzidzisa vanhu kuti vanovhota sei, saizvozvo zvese vakazviramba. Zvakare ndekugadzira kuti pamutemo wekuti vanhu vadzidzise kuvhota zvirerutswe kuti kana munhu asina proof of residence nemaafidavit nekuzeki vakwanise kutambira soko remunhu raanenge achita kuti aiwa ndinogara pakati.
Honorable Chuma, munotii nezviri kutaurwa naHonorable Gonese?
Honorable Gonese, chinhu chinondifadza sterengi ndechekuti ivo chaivo by profession is a lawyer, saka vanofanira kunge dai vachiziva kuti zvimwe zvinhu zvaakutaura izvi kana takufamba nemutemo zvinogona kuzoita double standards. Zvavataura zvazviya zvema affidavits inge zvanga zvatogadzirwa kudhara. Saka amendo kuti apa manje apa aida kuti tizoita chii chisina kugadzirika, nekuti hapana munhu kana one muno muZimbabwe ukamubvunza akaenda akaita dambudziko kana kuti akadzosera mashure kuti haugoni kuresita nekuti haona kuya neproof of residence.
Honorable Gonese, imi hamuna kupiwa here mukana wokuti munge muchinzwikwa pane zvese zvamaida izvi bhiri risati rapfuura muparamende?
Mudare redu vamwe vakawanda handiti, asi haisinyaye kuwanda kana kuita vashoma, nokuti ivo vaishandisa masimba ehuwandu kwete masimba enjini. Isu taitaura zvinhu zvakajeka zvinenge zvine ungwaru zvinoita kuti nyika ifambe zvakanaka, vanhu vachiyanana vachiburiyana. Hisi yedu yemuZimbabwe ndeyekuti tarozodzi dzine kutoka
Honorable Chuma, hamufunga here kuti ndiwo mikana yamunenge mawana iyo yekuti munge muchigadzirisa zvinyuto zvose?
Nyaya yekugunununa ukanyatsoiongorora inobva pakuti iyo tinotora mapolitical positions more than reality and zvinhu zvofaunge dai zvichiitika.
Vagonese muchidimbo, tingaona here mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachisaina bhiri riri kuita mutemo?
Ndo pachada kuti varatidze kuti ndo vada kuita zvido zvenyika pamberi kwete zvido zvebato ravo. Kuitira pavakapinda pachigaro vanotaura asi havazoiti zvavanenge vachitaura.
Vanga vari mumiriri wemutare central mudare reparamende uye vari nhengo yeMDCT vaInnocent Gonese vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kumiriri wePelandaba Mupopoma uye vari nhengo yeZANU PF vaJoseph Chuma vari parunhare muBulawayo neStudio 7. Varimi vekumaruwa kuChamembe nekumabvazuva kweAfrica vanoti hurumende dzenyika idzi hadzisi kuita hurukuro navo kuti Afrika ingarima kudya kwakakwana sei, yakatarisana nematambudziko ekuchinja kwemamiriro ekunze echishandisa nzira dzemuAfrica. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano waitwa muHarare uchikokerwa nesangano reLavia Campesina in Southern and Eastern Africa. Varimi vati hurumende dzemuAfrica dzinofanirwa kuchengetedza nzira dzekurima dzemuAfrica, kwete kutora zvinobva kure. Sachigaro wesangano iri, amai Elizabeth Mbofu, avo vanotungamirirawo Zimbabwe Smallholder Farmers Forum, vatiwo varimi vekumaruwa muAfrica vasi kukosheswa sezvinoita varimi vemapurasi makuru.
Tisingatauri nyaya yeZimbabwe nokuti nyaya yeminda isusu vemuZimbabwe tiri pachinhano chiri mberi pane dzimwe nyika dzemuAfrica. Muri kunzwa vachitaura nyaya dzekuti minda iri kutorwa. Kuri kuuya makambani makuru anoti tiri kuuya kuzoinvesta, kuzopfarpa tiro tichiita mabhizinesi, asi vari kuuya kuzotora minda kudzinga varimi vagara varipo vanoprodusa chikafu. Ndo rimwe dambudziko reland grabbing. Manzwa musikana wesouth Africa achitaura nyaya yemvura kuti varimi vadoko havasi kukwanisa kuwanirwa mvura, asi makambanis mafarmers macommercial farmers vanorima vanogadzira waini vane mavineyards avo vari kuwana mvura iyoyo. Tiri kusanganidzana nematambudziko emitemo isingatsigiri zvatinoita.
Sangano iri rinotiwo rinoda kuti hurumende dzemuAfrica dzisakurudzire kurimwa kwembeu dzakauchikwa, vachiti mbeu idzadziunze utano hwakanaka muvanhu. Amai Mbofu vatiwo kunyange hazvo chibvumirano chekurima chemaputo declaration chichiti zvikamu gumi kubva muzana zvemabhajeti enyika zvinofanirwa kubatsira varimi, varimi vekumaruwa vasi kuwana rubatsiro urwu.
Kune yatoti maputo this 10% agriculture budget yekumaputo yakabuda kumaputo maputo declaration. Agriculture sector munyika dzese dzatiri kutaura mari iyoyo haisi kusvika kuvarimi vadoko. Ngatitore semufananidzo mamwe mabago ekuti anonzi munoaisa paground up pakaoma pasina kana ivhu rakawanda kana mvura yakawanda otomera 3 weeks time makutodya chibage. Tingati imbeu ikwa here iyoyo? Makuriro azviri kuita zvakudzwa nei? Ngatitarisei chikafu chiri kudyiwa, miviri iri kuitwa nevana. Iye zvino nenyaya yekudya chikafu chatisingazivi kuti chakarimwa chirudzi, chakagadzirwa chirudzi, utano chaihwo chaihwo. Vanhu hatisisina utano wakakodzera zvirwere zviri kuberekana zviri kuwanda nenyaya dzechikafu ichochi chinogadzirwa nemaGMO.
Sangano iri rinotora nyora tsamba dzenyunyuto munyaya dzemabatirwo ari kuitwa varimi vekumaruwa dzichaendeswa kusadak nekomesa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Kazhinji dzichiri kubudirira, kutonga kwejekerere kwave kupera. Chikonzero ndechekuti kutonga kwejekerere kunoda maradio, television nemapepanhau akazvimiririra kuti ataurire vanhu zviri kuitwa nehurumende neavo vanoishandira. Izvi ndizvo zvinogona kuita kuti vanhu vakwanise kudzora hurumende kana yokanganisa uye kuizivisa zvavanoda kuti zviitwe. Chinonetsa ndechekuti hurumende dzinodzvanyirira vanhu hadzidi vatori venhau vakazvimiririra. Kunyange mazuva ano pane nzira zhinji dzekuti vanhu vataurirane dzakaita seinternet, nharembozha nezvimwe zvakadaro. Hurumende dzevadzvanyiriri dziri kushungurudza vatori venhau nekuvavharira mapepanhau nenhefenyuro dzavo. Hurumende idzi dzakatodzika mitemo yekuomesera vemapepanhau nevenhefenyuro kuti nhau dzisasvika kuvanhu uye kuvagojesera kana vachida kutangidza mabasa ezvenhau. Kufambisa nhau kunoomeswa, mapepa nhau anovharwa, vatori venhau vachivharirwa, kurohwa kana kuurayiwa. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu nekurwira kuti vatori venhau vasashungurudzwa, reFreedom House rinoti pasi pose vanhu 13% vane vatori venhau nenhefenyuro dzakasununguka uye vatori venhau havana chavanotya munyika idzi, hurumende dzisingapindiri mumabasa avo kana kuvasunga. Naizvozvo United States Agency for International Development USAID iri kubatsira mukusimbisa mitemo inochengetedza vanhu munyika dzinopfuura makumi maviri. USAID iri kushandawo nemasangano emunyika zhinji pasi pose kurwisa udzvanyiriri, kusimbisa nekukurudzira vanhu mukurwira magariro akasununguka uye kutsigira nekukurudzira masangano evashandi kuti arwire kodzero dzevanhu vavo munyika dzinopfuura makumi maviri nenomwe. USAID iri kubatsirawo mabhizimisi ezvenhau akazvimiririra neavo vanoshandisa intaneti mumabasa ezvenhau kuti vakwanise kuchengetedza mabasa avo paintaneti. Mune dzimwe nyika, vanhu neavo vanoshanda mune zvenhau ndivo vega vanoongorora nokubudisa zvakaipa zvinoitwa nehurumende. USAID inobatsira kuti varambe vachiita basa ravo. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Makateerera kuStudio 7 tichitefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Chirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevanasikana munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Zvangu edu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mapato anopikisa anoti haasi kufara nebhiri rekuwandudza mitemo yesarudzo reElectoral Amendment Bill, iro rakapasa muparamende nezuro risina zvizhinji zvavaida kuti zviwandudzwe. Mutungamiri wesangano revanotengesera mumigwagwa reNational Vendors Union of Zimbabwe, Vastan Zvorwadza, vanoti sarudzo dzegore rino dzichaitwa zviri pachena. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwanani. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo. Thank you.
kwakuyisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mtwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhlaka 17 kuNkwenkwezi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje sihlonyisiwe kakhulu ngohlelo lolwezojo lwehlanganiso yentatheli zendaba. Kuhle kakhulu ukuthi sesizabakwazi ukuthi uhlelo lokhetho luzayo sikwazi ukuthi siluphatha njani njengentatheli zendaba. Sibe kwazi futhi ukuthi nxa sihamba sithatha izindaba sikhangelane futhi kakhulu kulolu hlelo.
Ikomishini ebona ngokuqhutsha kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, ifundisa intatheli zindaba ngezokhetho imanyene lenhlanganiso ezizimeleyo.
Njengabantu laba ama-multinational corporations, zibo futhi abalethi ihlanyelo lezi ezingama-GMOs. Kodwa siyakwazi ukuthi thina sasisebenzisa ihlanyelo zethu abadala bethu kade besebenzisa for a long time.
Abalimi bemaphandleni bathi bafuna uhulumende aqhakathekise ukulisana lenhlupho ezidalwa ikuguquka komkhathi. Umongameli Mnangagwa sekhangelelwe ukusayina umthetho okhangelane lezokhetho o-Electoral Amendment Bill ukuze ube ngumthetho opheleleyo lanxa abamabandla aphikisayo besithi kabasuthiseki ngawo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomishini ebona ngokuqhutsha kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, namhla iqhube umhlangano wokufundisa intatheli zindaba ngezokhetho imanyene lenhlanganiso ekhankasela ukhetho olukhululekileyo elizweni, eZimbabwe Electoral Support Network kanye lenhlanganiso yentatheli zindaba iZimbabwe Union of Journalists. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abantu abadlula izigidi ezinhlanu sebebhalisele ukuvota eZimbabwe emalungiselelweni wokhetho lwalonyaka. Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye osemelelwe ukuba ethule isaziso selanga lokhetho esebenzelana labezekhi yona esibike ukuba isilungele ukuqhuba ukhetho. Ukomishinala wezekhi unkosikazi Faith Sabata ucele intatheli zindaba ukuba zilobe iqiniso ngenhlelo lamalungiselelo okhetho. Ukuthaze intatheli zindaba ukuba zihlale zithiye indlebe ngenguquko ekhangelele ukuba khona ngezokhetho yona esiphumelele edale lephalamende isilinde ukuyasayinwa ngumongameli Mnangagwa.
Ukhetho lolu olwalonyaka ngikhangelele ukuthi sincengene abantu sibaqhuquzeleni ukuthi luqhutshwe ngokuthula, njalo sinanzelele ukuthi siyananzelele ukuthi ukhetho lolu luzabe lukhululekile, njalo luzakube lu-free and fair elections ikwenza mutsho. Kodwa engikubonayo ngokhetho lolu luzakube ingathi luzemambijana.
Intatheli zindaba esebenza ekhuluma FM unkosikazi Nokuthula Ndlovu ongene imfundiso yokuloba ngezokhetho uncome imfundiso abayiphiwe ngumnumzana Vincent Kahia lezek ngezokhetho ethi kubavule amehlo.
Namhlanje sihlonyisiwe kakhulu ngohlelo lolwezojo lwehlanganiso yentatheli izindaba. Kuhle kakhulu ukuthi sesizabakwazi ukuthi uhlelo lokhetho luzayo sikwazi ukuthi siluphatha njani njengentatheli izindaba. Sibe kwazi futhi ukuthi nxa sihamba sithatha izindaba sikhangelane futhi kakhulu kulolu hlelo. Kungakho lolu hlelo lube luhle kakhulu kithi. Kanti ke futhi sibuye safunda ukuthi thina ke njengentatheli izindaba kumele ukuthi sibe lokuphatheka njani ngesikhathi lesingabe sengozini ngesikhathi sithatha izindaba.
Ukhetho lwalonyaka luzaqhutshwa ngendlela ehlukile kuleminyakeni kodwa akulamichina ezasetshenziswa ngalesi sikhathi. Akulapenda abavotayo abazagqamuza iminwe yabo ukukhombisa ukuba sebevotile kodwa kuzasebenza usiba. Abezeki bathi bakhangelele ukuba kuthathe umzuzu owodwa kusiya kwemithathu ukuba umuntu avote njalo. Kusenjalo izeki isikhuphe amabizo endawo zalapho abantu abazakuyahlola amabizo abo kuluhlu lokuvota angaba zinkulungwane ezedlula ezilithumi, i-10,807. Labo asebalahla ingwalo zesiqinisekiso sokubhalisela ukuvota bakhuthazwa ukuyahlola amabizo abo ngesithupha sezenge esephepha leseplastic lepassport okulesithombe esikhanyayo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abalimi bemaphandleni bathi bafuna uhulumende aqhakathekise ukusetshenziswa kwendlela zokulwisana lenhlupho ezibangelwa ikuguquka komkhathi. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuphume emhlanganweni wenhlanganiso ezisebenzisana labalimi bemaphandleni eyela Via Compesina esigabeni ezibalisa ezezansi lesempumalanga kwezwekazi le-Afrika. Lumhlangano wemfundiso owensuku ezimbili owenzelwe e-SOS Children's Homes eHarare ungenwe iziphathamandla ezivele emazweni angezansi lempumalanga yezwekazi le-Afrika. Emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe e-Media Center ekugqitshweni kowemfundiso, abelaviya Kombasina baveze ukuba akukho okwenziwa nguhulumende ukusebenzisana labalimi bamasimu amancane lapho behlela izinqumo zokwenqabela inhlupho ezidalwa ikuguquka komkhathi. Unobhala jikelele weLavia Kompasina unkosikazi Elizabeth Mpofu ongumgcini sihlalo njalo enhlanganisweni yabalimi abalamapulazi amancane eyeZimbabwe Small Holder Farmers Forum ZIMSOF ukhuthaza uhulumende ukuba akhulumisana labo lapho kudingwa indlela zokuqeda udubo lokuguquka komkhathi osekubangela indlala.
Njengabantu laba ama-multinational corporations yibo futhi abalethi ihlanyelo lezi ezingama-GMOs. Kodwa siyakwazi ukuthi thina sasisebenzisa ihlanyelo zethu abadala bethu kade besisebenzisa for a long time. So sifuna lezi ihlanyelo lazo uhulumende efake umthetho ukuthi lazo ihlanyelo lezi zibe recognized ukuthi abalimi babe free ukusebenzisa lezi inhlanyelo.
Uqhubeke ethi abalimi lenhlanganiso abasebenzana lazo balalo ulwazi olujulileyo olungasetshenziswa ukubuyisela isimo kuleso ebesiyiso khona umonakalo oguquka komkhathi ungakabi khona.
Siphumela lomnye umbono ukuthi ama-researchers kababuye labo ngapha phansi behlale phansi labalimi bekwazi ukuthi abalimi bafunani, kuyini lako ekunganceda abalimi, ngoba siyakwazi ukuthi ama-researchers labo balelwazi elokunceda abalimi abancane. Sibone ukuthi kule climate change funds, sabone ukuthi thina abalimi asikwazi ngama-funds wanalawo ukuthi angapi, siyawathola ngapi, siyawathola njani.
Uhulumende wetheswa umlando wokuthatha ulwazi lwakwamanye amazwe olwehluleka ukusebenza lulethwa ezwekazi le-Afrika osekubangele inhlupho ezifana lendlala lokonakala komkhathi i-climate change. Bathi sesifikile isikhathi sokukhuthazwa kwendlela zokulima zendulo hatshe ezakulezi nsuku osokusobala ukuthi kazisebenzi ezingaba yizo ezibangele umonakalo kumhlabathi, imvelo kanye lokuphazamisa ukuna kuhle kwezulu eAfrika. Lumhlangano ungenwe iziphathamandla ezivele emazweni abalisa ele Democratic Republic of Congo, Kenya, Uganda, Tanzania, Mozambique, South Africa leZimbabwe kanye lenhlanganiso eziphatheke kule mikhankaso ezwekazi leAfrika lakwezinye izigaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gamba.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku-15460 kHz ku-shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngukhasi le-VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Ikomishini ekhangelane lokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission isiphumele nhlelo lohlelo lweziqondiso okumele zilandelwe ukulungisisa indaba zokungezwani elizweni. Kubika ubathabile Masuku.
Umgcini sihlalo wekhomishini le umnumzana Selo Masole Nare uthi sebehlele indlela yokulungisisa indaba zokungezwani, ethi njalo okumqoka kulolu gwalo ludaba lokhetho kanye lolwegugurawundi okuyizo ezizaqala ukukhanyelwa lonyaka.
Sesifike esibangeni sokuthi sikhangeleke entweni ezinjengokuthi sizayihlahla njani indlela yokuyenza umsebenzi wethu. Yilo ithuba elenze sabuya lapho namhlanje sihlahla indlela yokuthi senzeni ukusukela namhlanje kuze kuphele iminyaka emfaka. Ungakhangela iphepha lethu esilayo ama-priorities phezulu siqalisa ngama-elections kubuye ku-ground.
Wengeze ethi ikhomishini izasebenzelana lamanye amakhomishini afana leZimbabwe Human Rights Commission kanye leZimbabwe Electoral Commission kusiya ngokuthi udaba abalukhangelayo lweyama kwezokhetho kumbe ukwephulwa kwamalungelo oluntu. Omunye walabo akade besemhlanganweni umnumzana Strike Mkandla uncome loluhlelo kodwa usola isikhathi sokuqhutshwa kwalo ethi sifitshane kakhulu okungabangela ukuphathwa komsebenzi ongajulwanga.
Into evele ihlala inihluphile ngekhomishini le yikuthi izaba khona kweminyaka engu-10, eminye yakhona isidliwe already. Lesi sikhathi esiseleyo izayakhuluma yonke into kusukela ukufika kwama yikuvala izinto kumele ukuthi ngabe ziyalungiswa bese sikhuluma ngento yonke endalandala sijiye okukhona.
Umnumzana Dumisani Mpofu uthe laloba uhlelo lolu luluhle kumele kucaciswe ukuthi uZulu uzathola ithuba lokubuza okhomishina imbuzo nxa ingabe sebehlulekile ukuqhuba umsebenzi.
Kuqakathekile ukuthi i-commission le ibe accountable, not ukuthi only to hold others accountable, yona la ibe held to account. Kufanele kube le ndlela yokuthi umuntu obone ngani ayisayenzi ngendlela ebuthe izayenza ngayo abe kwazi ukuthi uzayenzani, ngoba siyakwazi ukuthi sesaba lama-commissions amaningi eZimbabwe lapha, amanye akhona agcine information yathi kulingaphumi. Currently lokhu esilisina le-court ukuthi release idumbu chena commission report leshiyambakho.
Ilunga leMthwakazi Republic Party unkosikazi Ntombi Zodwa Mguni uthi uyajabula ukuthi ukutshengisela kwabo sokuze kwabafikisa kuleli zinga.
Emfisa ukutsho ukuthi i-commission le it's got to have foot soldiers. Bengabi yibo bodwa besimela njengabantu bakwaMthwakazi ngapha. Songathi sokusiba lokuzwisisa ukuthi suka kuphi sisiya nga kwasiza kakhulu kuba kwethu lana lathi njenge Mthakazo the Republic Party ukulwa kwethu first befika FBICC sazobalandela futhi eLupane was so important.
Umhlangano lo ukuhlanganise abantu abavela ezabelweni zonke zelizwe. Ugwalo lalolu hlelo luza kwethulwa kuZulu kumaviki amabili alandelayo eHarare. Ugwalo lolu lukhangelele ukubumba ilizwe elilokuthula. A powerful Zimbabwe for all generations. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ku livestock lamhlanje kuhlelo lwabesifazana olweyasihluzeni bomama sixoxa ngokuhlukuluzwa kwabantwana ngabantu abagoqela izihlobo labangane bemuli. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa kwele Malaysia athi ahlasele umuzi kamnumzana Najib Razak owayeyinhloko kahulumende yakulelo lizwe lezinye izindlu zakhe lapho ehlolisisa icala aletheswayo lokufumbathiswa edabeni lwamabhiliyoni amadola achaphazwayo ebhanga lesizwe. Lokhu kwenzakala esanda nqotshwa kukhetho ngamabandla aphikisayo esebuse okweminyaka edlula amachumi amathathu. Umongameli Emmerson Mnangagwa sekhangelelwe ukusayina umthetho okhangelane lezokhetho owe-Electoral Amendment Bill ukuze ube ngumthetho opheleleyo. Kulandela ukupasiswa kwawo lidale lePhalamende kanye lele Senate. Amalunga ePhalamende antshintshe umthetho lo afaka okuthiyeneyo okugoqela udaba lokuthuthukiswa kwabesifazana kwezombusazwela kuhulumende. Kodwa inguquko enengi ebifunwa ngamabandla aphikisayo efana lokuthi iZimbabwe Electoral Commission kumele ikhethe inkampani ezadinda amaphepha okuvotela phakathi kwamankampani amaningi afuna lumsebenzi, i-tender process ngesiNgisi kayingenanga. Lanxa kunjalo, abebandla leZANU-PF bathi bayajabula ngalinguquko. Amazwe achiyeneyo agoqela eleMelika leleBhilithane ahlezi ekhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi aguqule imithetho ephathelane lokhetho ngendlela ethakazelelwa ngawo wonke amabandla ancintisayo ukuze ukhetho oluzayo luqhutshwe ngendlela eqondileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umeli weBinga South edalele ePhalamende, umnumzana Joel Gabuza olilunga leMDCT kanye lomeli weParliament Pelandaba Mpopoma etale linye njalo engwezanu PF, umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Sizamile ubana sibonisane silungise okumele kulungiswe. Amabandla amabili iZANU-PF leMDCT kwacubungulwa sibili kulungisiwe lapho labo olungiseke khona. Kukhona labo abangazange bashukiseke labo khona kodwa engashukiseni wabo sibabona ukuthi hhayi songaphezu kwamandla ethu njengedale lephalamende ngoba okune kwangikhona kuyabesho kufuruliwa kuyiwe futhi ebantwini sisenzele khona abantu ngesilungu i-amendment ye-constitution ngoba kuyabesho kufuna khona lokho sibili kodwa okulungiseka
Vabukabuza kunengi ebelikhala ngakho njengebandla eliphikisayo ukubana kufakwe kumthetho lo. Likutholile yini konke?
Angeke ngathi sikutholile babo. Uyabona ukuhluphayo nxa lilungisa umthetho lonke lingama-interested parties. Kusiqina sokusuka kube lokungathi alizwanani ngoba wonke umuntu ule-interest. Wonke umuntu uyafuna ukuthi ngabe okwamiko okungenayo. Njengoba ubona phela abangani bethu abeZANU-PF beyi-ruling party bakhanya belamandla amaningi, abathandanga ukuthi bekuzwisise okuningi. Kodwa bayakhohlwa ukuthi okuyizinto lokusilungiselela uZulu, silungiselela ilizwe. So okuningi asikutholanga okumgqoka kwangkona sikutholanga manje.
Babuchuma bayakhonona njengoba uyamuzwa ubaba uGabhuza bathi yebo upasiwe umthetho kodwa okuningi abakutholanga.
Ukubeke kuhle ubaba uGabhuza ubana nxa abantu bezichula imithetho leyi kwesinye isikhathi sisuka sibe nalokwana nangama-selfish interest okuthi wena ufuthi bona ingungu ikhalele egumeni lakho. Kubantu-ke kwesinye isikhathi akumelanga kube njalo. So okulandela ukucela okwenzela wona kungaphumeleli yikho lokho bona becelela ngoba becelela enhlangothini lwabo ukuthi boseve bona. Kodwa thina sikhangela ukuthi hhayi into yonke esiyenzayo njengabameli bephalamende kumele sezinto zonke silandela umthetho wethu esawufakayo weZimbabwe oyi-constitution naleyo. Njengawothi wona ngiyakwazi ukuthi wona enkulukazi abezekhala ngayo indaba yokuthi wona bafuna ukuba khona ama-ballot paper eprintwa labo kunjalo. Kodwa-ke i-constitution iyakhuluma sobala ubana into leyo yinto efakwe ezandleni ezezeki hhayi khona amabandla la njengebandla leZANU-PF asikho kukhona kubanjwa izeki kuphela.
Baba uGabhuza, uChuma uyakhuluma lapha ngendaba yokubona ama-ballot papers edindwa. Vele ufuna ukubana kuyiwe kuthenda kukhethwe inkampani ezadinda amaphepha la kale kutholanga lokho. Kodwa umgcinisihlalo weZEC ekhuluma izolo uthe nxa lifuna lizavunyelwa ukuze bona amaphepha la edindwa. Ayisiyonto elithakazelelayo yini yona le?
Uyabona ukuthi into le esikhuluma ngayo izabatshaya bona labo ngaphambilini. Sasikhala lapha sikhuluma ngokuthi hayi madoda alungisana emajele ngoba anyone engagcina eyi-candidate yejele kodwa bebona ngathi bona be-MDC yithi kuphela esifanele singene emajele. Kodwa sikubonile phela uChombe engena wabona ukuthi emajele kuvinjani. So yikho la kuloku kwama-elections isisukile izanu embusweni iza kufuna khonoke esikhuluma ngakho. For example one, uza kuthi wena uzobukela ukuthi ama-ballot papers printwa njani. Uma printwa wakhona ungamazi ukuthi ukhethwe njani unobuhlobo bani lalo ofuna ukukontesta ama-elections. Hayi nto bekuzaba kuhle sithi thina alright sesifuna ukuyadinga umuntu ozasiprintela ama-elections sikhangele imbali yakhe sibone ukuthi ngumuntu okwazi umsebenzini ngumuntu okhwanisa ukuthi elungise umsebenzi njengemfanelo yini ngumuntu ongelahlangothi alusekelayo yini ngumuntu ongazoze eprinte ama-ballot amaningi ehambe mgudlu enika abanye yini laba. Ukubukela nje kuprintwa akuncedi but sifuna ukubona ukuthi onikiweyo kunikwe ngasizathu bani uyakwanisa yini umsebenzi ule record eclean yini ukuthi engawenza umsebenzi kumbe wakho watshontshela ama-election wancedisa ukutshontshela ama-election yini kwamanye amazwe. So konke kuyasinceda ukuthi kungabi lokukhonona nxa ama-results ama-elections esephumile.
Babuchuma, sesingabona yini ukhetho oluzayo lusibango lokhululekileyo kubangelwa ngumthetho lo eseliwuguqulile?
Umongameli welizwe ubaba uMnangagwa usekhulume kaningi wawugcizelela lokho njalo lathi siyawugcizelela njengebandla eleZANU-PF akunanto esiyifisayo njengokuthi yona ama-elections lawa abe very safe and credible. Lokhu sikwenzela ukuthi iZimbabwe iye phambili ngoba okwangathi iZimbabwe imile amazwe onke akhangela athi yona right yenzana into ezicacayo.
Akwigqibe baba uGabhuza ngamafitshane.
Uba uMnangagwa siyamuzwa sibili but akungabi ngamazwi kuphela kungelezenza akube izenzo kungemazwi ngoba nxa uza kuthi ukhetho luzakhululeka wena ngapha kumsakazweni we-ZBC kukhulunywa ngomnangagwa kusukela ekuseni lize liyetshoni langa kukhulunywa ngezanu kusukela ekuseni lize yetshoni langa po abanye la bazawuthola nini si-chance yokuthi kukhulunywe ngabo. Siyayenza amarali akaze sibona i-ZBC iwakhava besesaba ukuthi ngabethi beyakhipha bakhipha nje ukuyingcuzana kwabantu eceleni bechiya ipicture enkulu
kumnumzana Joel Gabhuza lilunga le-MDCT njalo umela iPinga South edale lephalamende. Ubexoxa endawonye lomeli wephelandaba Mpophoma edale elifanayo njalo engowezanu PF umnumzana Joseph Chuma.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Mhla zilijumilane kuNkwenkwezi, ilizwe leMelika lavula isigodlo salo eJerusalema kwele Israyeli. Umnumzana Jared Kushner, umcebisi kamongameli Donald Trump, uthi ukuvula isigodlo lesi kuveza ukuthi ilizwe leMelika lenza okufiswa ngabangani babo kwele Israyeli. UKushner uthi lokhu kuza kwenza ukuthi amazwe la asebenze ndawonye ngendlela ephezulu. Uthi lokho kwenziwe lilizwe leMelika kuveza njalo ukuthi amazwe la alobudlelwano obuvela kude njalo azaqhubekela phambili esebenza ndawonye elwisana lokuhambelani lawo. UKushner uthi basekela ilizwe leIsrayeli ngenxa yokuthi bavumela ukuthi kube lenkululeko njalo kabafuni ukuthi kwephulwe amalungelo kaZulu emazweni abo lamanye emhlabeni wonke ejikelele. Uthi ilizwe leIsrayeli likhuthaza ukuthi kube lenkululeko yezokholo emhlubulweni weMiddle East ngoba kulabantu abangamaJuda, amaKristu labakhonza ezinye inkolo. Ilizwe leMelika lithi lizaqhubekela phambili lidinga ukuthi kube lokuthula eMiddle East. Elemelika lithi liyakwazi ukuthi kulabantu abakhonona ngokuvulwa kwesigodlo selizwe leli eJerusalema. UKushner uthi ulethemba lokuthi kuza kuba lengqubekela phambili kwele Israyeli kulandela ukuvulwa kwesigodlo seMelika eJerusalema. Lo bekungumbiko oveza imibono yelizwe leMelika.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ekhuluma nentatheli izindaba zemidlalo namhla emini uMadinda uthe abafana bakhe bengabe bebancane yebo kodwa sekumele bekunanzelele ukuba sebedlala kusigaba.
Uxolo ngalokho singeneke kwezemidlalo. Umqeqeshi weqembu lenguqu ele Highlanders uMadinda Ndlovu uthi abafana bakhe sokumele batshengise ukuba sebekhulile njengoba imidlalo yeCasalaga Premier Soccer League isifika phakathi laphakathi kwesizini. Kufika uJoseph Njanji.
Ekhuluma nentatheli izindaba zemidlalo namhla emini uMadinda uthe abafana bakhe bengabe bebancane yebo kodwa sekumele bekunanzelele ukuba sebedlala kusigaba saphezulu, yikho kumele bakubone ukuba lo mdlalo akusiwo abafana abancane kodwa ngowabantu abakwaziyo abakudlalelayo lokudingakala ukuthi bakwenze.
Yebo naye siyabumba i-team u-team yakusasa kodwa kumele sibone lakho ukuthi khona nana siyasuka lapho siqale khona sibe kusinye isigaba kwamanje yena njalo mina ngiyazi ukuthi abafana laba i-game ezinjengeze Caps United which are self motivating games they will come to the party njengoba vele libona ukuthi kunebini ukuqala kwanaphana singakabi kulesi stage siso sona i-Caps United leyana abafana laba ayigijimisa njalo bazayiphinda futhi kulibhizi.
Iqembu layo leNdazi lele Caps United azancikilana ngesonto enkundleni eBaba Fields kodwa imidlalo yeviki lethumi lambili yesigaba seCastle Premier Soccer League izaqala ngomgqibelo lapho iqembu leNicroot elizemukela khona eleBulawayo Chiefs enkundleni ye-Ascot. Iqembu leChicken Inn lizadibana leHarare City ngaseLuveve. Iqembu leNgezi Platinum lizadlala leBulawayo City kuthi iqembu leZPC Kariba lizadibana leYada ngaseNyamunga. Kweminye imidlalo yangensonto iqembu leJapani Mine lizadlala leChapungu enkundleni yeMaclass. Iqembu leDynamos lizemukela leFC Platinum ngaseRuvaro. Iqembu leTriangle lizadlala leBlack Rhinos ngaseGibo kuthi iqembu leMutare City Rovers lizachana leHerentals enkundleni yeVengere. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyami ingoma ye Cholocho FC sebedlala esigwaqweni abafana ngemva kokugunyulwa kuCasalaga Premier Soccer League nyakenye. Kungasenani siphethe ezosuku ngebe zihamba phambili. Ikomishini yezokhetho iZAC ihlomisa intatheli izindaba ngokuphathelane lezokhetho. abalimi bemaphandleni bathi bafuna uhulumende aqakathekise ukulwisana lenhlupho ezidalwa ukuguquka komkhathi. Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamili Nkomo, libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.